Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 7 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakangotipa chete mari dzedu toinji hakuna kuenda oraira mutibude ndoenda kuti nevana kwandinoenda ndoenda kuti izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara panzapo nhasi nevana tose takatowanda mune vanhu vakambuda kubudiswa mudzimba.
Mhuri dzinodarika makumi maviri dzinoburitswa mudzimba nechikonzi kumasvingo.
Hanzi musamiswate bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapa madzimai epostori sumudzai hapa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatone bitanesi kuti kumwana mwana akutotya mai vake.
Makereke okurudzirwa kuti abude pachena achishora zvikuru mhirizhonga inoitika mudzimba. Mhuka dzakawanda dzopera kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mekubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGates Mine kumasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaenda nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubuditsa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese. Chikonzi ichi chashandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yeGates Mine yakatekesera dzimba kuGreat Zimbabwe University. Vagari vataura neStudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda. Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizoshandira muZimbabwe nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGates Mine vanoti varwadziswa nekubudiswa nechisimba mumba mavo.
Emily Bitu ndirikubudiswa panze pamwe chete nevanhu hanzi budai mudzimba togobuda tenda kupi Great Zimbabwe ndiri kukonzeresa iyi kuti tibude muno vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isi tiri kuda mari dzevarume vedu dzavakashandira handiti hatina zvinhu zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinja hakuna kuenda oraira tibude ndoenda kupi nevana kwandinoenda ndoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara panzapo nhasi nevana tose takatowanda muno vanhu vakambuda kubudiswa mudzimba.
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vachange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura. Amai Silengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevanavo pamwe nevazukuru.
Vandoita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chata takagarira hapana munhu akamboremba kubuda mumba asi kuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vava kuita zvechisimba zvongoburitsa vanhu vasina kuvapa mari kuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamaini saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparedhi asina chaanacho dzimba dzanga dzava dzedu asi kuti mapepa vanga vakaaviga vemaini vasingadi kuvaburitsa pachena.
Vamwe vana vataura neStudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa mawere vatosorana nehurumende yaitungamirwa nemushaka abvuwa Robert Mugabe. Mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakabvarwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Ndakakurira munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vava vakubiswa mudzimba idzemaini zvekuti kubudisa kwakutita zvinhu zvedu ka hauna kwatotoinda todongovata pazhe nevabereki vedu hauna kwatotombonanga isi madhara edu akasevenza mumaini 35 years vakangana mari vakapuwa asi vatonzi budai mumba mupinzo munhu wegz hakuna kwatotoinda todongorovata pazhe nhasi.
vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare majisititi vabude. Asi gweta riri kuvamiririra vakoreni Maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri.
Takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka, court ikaauthorize kuti vanhu vadzingwe mudzimba. Then ndobva taapila kuhigh court. Saka apiwa tikaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa. Saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo.
VaMaboke vati vari mudishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburitswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzama radare rapedza kutonga nyaya iyi. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko vaGreat Zimbabwe University vaAnderson Chikwatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo.
Vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura. Yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai, zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi.
Studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kugas mine iyo inenzi iri mumaoko ehurumende pari zvino. Vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kubudiswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekubudisa vanhu mudzimba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvitendero zvakasiyana siyana vabatana pasi pemubatanidzwa weGender and Faith Network mukurwisa dambudziko remhirizhonga iro vanoti ratekeshera zvakanyanya munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vedzisvonda vavaparura chirongwa chinonzi Speak Out, icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo. Chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga. Vedzisvonda ava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa. Mumwe mudzimai abva kuchechi yeJohani Masowe yechishanu, amai Charity Kagore, vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa. Amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure.
Hanzi musamiskote bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai echipostori. Sumudzai hapwa, taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatone bitanesi futi kumwana. Mwana akutotya mai vake iwo because unenge wakutoshungurudzwa nababa, saka kumwana uku hausisiri good kumwana because mwana akutotya because wangu waviolent wosababa zvaungokuita. Saka please madzimai, madzimai ndapota, madzimai echipostori, taurai chokwadi, musareure pfungwa nendangariro, taurai kuti tiri kurohwa.
Mumwe mudzimai amai Grace Chigoche vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo. Amai Chigoche avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanyara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata, izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro.
Kumachechi actually handina unyanywana rubatsira rwakandibatsira, only because ukaenda kana kuri kuvafundisi unongonzi ngatina matemo vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namatai ndozvinoita mumba, dzokerai munogara mumba nemurume chichi. Handina unyanywana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba. VaMutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika, izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri.
Pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza kutambudzika kuri kuitika nokushungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai. Atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana siyana. Patiri kunzwa kuti ma cases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwa kwirira zvikurusa. Saka semakereke tati timutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko iri rapinda munyika.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaonawo vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Nhamo hurunde yekuti chero vafundisiwo havana matools akakwana ekuti vanodila sei nenyaya yeviolence nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda muenvironment yeculture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachizova kuti mukati metsika kunonzi chakafugidza dzimba matenga. Saka nevafundisi vanopedzera vakungofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hatigoni kuti tikurudzire vanhu kuti ibude pachena. Saka vanotsvaga nzira yekuti ingavharidzigwa sei. Asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi. Ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muZimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore 15 nemakumana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake. Sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rinoona nezvemhuka dzesango reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu 33 vakaurayiwa nemhuka dzesango gore rino sezvo mhuka dzakawanda dziri kutiza munzvimbo madzinogara nepamusana penzara yakonzerwa nekusanaya kwemvura dzichienda kumisha yevanhu. Nzou dzinodarika 105 dzafavo uye mhuka dzinosanganisira mbizi, mara, mvuu neshiri dziri kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Dambudziko iri rinonzi ranyanya kupararira munzvimbo yeManapools pedyo nemuganhu weZambia nechekumaodzanyemba kwenyika uye kuHwange National Park. Nzara iyi yave kumanikidza veZim Parks kuti vachere zvibhorani nekutsvaga chikafu chekupa mhuka dzemusango idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZim Parks vatina Shefarao kuti tinzwe zviri kuitika.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura nenyaya kuchinja kumamiriro ekunze idambudziko rakakura nekuti mhuka dziri kufa ende hadzisi mhuka nzou chete dziri kufa. Pane dzimwewo mhuka diki dziri kufa. Pari zvino tashayikirwa nenzou dzinosvika 105 mumapaki medu. Kuti munochengeterwa mhuka nenyaya yekuti munenge musina mvura, munenge musina chikafu. Mhuka idzi dzakupedzisira dzakufamba kubva kwadzinochengetwa kumagame park dzakupinda mumisha munogara vanhu. Zvinopedzisira zvakuita kuti vanhu vakutsikwa, vanhu vakukuwadzwa, vamwe vachiremadzwa, dzakumwa futi mvura inofanira kunge ichimwiwa nezvipfuwo zvepamusha kuti mhuka dzinochengetwa dzakaita semombe nembudzi. Kutaura futi kwatiri kuita izvozvi tarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo 33 kubva gore rechitanga ende vakawanda vacho vari kushayikirwa nekunge mushure mekunge vatsikwa nenzou kana uchinge wakuwadzwa nenzou nekuti nzou padzinenge dzichibuda kwadzinochengetwa dzakunotsvaga mvura munogara vanhu. Vanhu vanenge vakuda kuedza kuti vadzinganise nzou vachichengetedzawo chikafu chavo kana kuti zvavanenge vachirima nemvura dzavanenge vachida kuti mombe dzavo dzikwanise kumwa. Zvinopedzisira vanhu vakutsikwa nekukuwadzwa.
Tichitarisawo dambudziko rekuti hamukwanise kutengesa nyanga dzenzou kana kuti dzimwe mhuka idzi dzinge dzichiurayiwa, pane rumwe rubatsiro rwamuri kuwana here kuti muchengetedze mhuka dzacho dziripo idzi?
Tine vanhu vamwe vatinoseenza navo vatingatiwo maNGO asi vakawanda sekusemenzaniso vhiki rapera takanyorerana chibvumirano neveAfrican Parks chekuti tikwanise kuona tese kuchengetedza mhuka kumatsadona National Park. Tine vamwe futi vatakasainana navo chibvumirano chekuti tikwanise kuchengetedza ikoko kuHwange kwatiri kutaura nezvakoko kuti tikwanise kuona kuti vagari vekunogara mhuka vangawana sei chouviri mushure mekunge muine mhuka idzi kana kuti matambudziko atinosangana nawo mukuchengetedza mhuka akaita sekuvhimwa kwemhuka zvisiri pamutemo yatingatiyo poaching. vanochengetedza vacho vanoda kunge vakadzidziswa, vanodawo cheuviri, vanoda mayuni, vanoda zvokupfeka nezvekudya. Tenge tichidawo motikari, mishina yechizvino zvino, kuitira kuti kwanise kuchengetedza mhuka idzi. Ndo zvimwe zvimibvumirano zviri kuitwa neanotungamira bazi rezvekuchengetedza kwemhuka vaFulton Mangwanya.
Mutauriri weZimpax vatinashe Farao vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano munyaya dzekunze kwenyika chemutaudziri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence, icho chakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiudza mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vatange urongwa hwekuferefeta kuitira kuti zvinhu zvinakire vaTrump munyaya dzematongerwo enyika, chiri kupa umbowo pamberi pekomiti iri kunzwa kana vaTrump vakatyora mitemo yenyika. Amai Jennifer Williams vari kupa umbowo hwavo asi husingaburitswe pachena. Urongwa hwechikwata chemutambo weragbi muSouth Africa hwekupinda muvanhu zvichitevera kutora kwachakaita mukombe we-2019 Rugby World Cup hwatanga nhasi nekupinda mumusha unogara veruzhinji weSoweto uyo hwaimbovenga chikwata cheSpringboks. Vanhu veMauritius vari kuvhota musarudzo yekutanga mushure mekunge mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaPravind Jugnauth vagadzwa pachigaro ichi zvichitevera kusiya basa kwakaita baba vavo muna 2017. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mubatanidzwa hwemapato ari munhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD unonzi wakasunga kuti uite nhaurirano nemasangano eUnited Nations, International Monetary Fund, World Bank pamwe nemamwe vane chekuita nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende nevekumadokera. POLAD yakabuda nechisungwe ichi kumusangano wayo wemazuva maviri wakapera nezuro waiitirwa kunyanga, apo vatungamiri vemamwe mapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rapera vari mubatanidzwa uyu vakazivisa kuti zvirango izvi zviri kurwadzisa vana veZimbabwe. Mapato aya anoti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti nyika iende mberi nekuda kwekunyimwa zvikwerete nemasangano akaita seIMF neWorld Bank. POLAD ine mapato gumi nemanomwe ayo ari kutsigirana nezano PF panyaya yezvirango iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri werimwe remapato ari muPOLAD reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadok Chivasa pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana. Tatanga nekubvunza vachivasa nezvedanho remubatanidzwa wavo uyu.
Chekutanga nechekuti isusu seNCA hatisusu tinotaurira takamirira POLAD, asi kuti ndiri kutaura nepolitical party iri part of POLAD iyoyo. So nyaya yezvirango ndeyekuti tiri kuona isusu sevana veZimbabwe tisingatombotarisidzi kuti tiri maboka ezvemapolitical parties akasiyana. Tiri kuona kuti nyaya yezvirango yakashatira nyika. Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zveupfumi ndizvo zvimwe zviri kuramba zvichinetsa kuti nyika inge ichinetseka nenyaya dzine chekuita nezveikonomi. Tatingangoti maonero ekuPOLAD ndeyekuti kana zvirango izvi zvikabviswa zvinogona kubatsirawo hurumende iripo yeZANUPF kuti kana kuri kuti vachitadza ngavangotadza sematadziro avo vasina chimwe chikonzero chavanopa kuti vati kwanzi aiwa inyaya yezvirango kana kuti. Saka donzo iripo ndiri kuti tingoti aiwa ngatibatsirei hurumende iripo kuti kana vane urongwa hwavana husakanganiswa nenyaya yekuti pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Vambofana maonero enyuwo padanho remubatanidzwa wePOLAD panyaya yezvirango.
Naite henyu akandimiri ndinopokana nezviri kuitwa nePOLAD sezvo vari vanhu vari kutiwo ndeveopposition kana kuti vari kupokana nehurumende chekutanga vanofanira kunzwisisa ndofunga vanotonzwisisa kuti zvirango izvi sekuona kweruzhinji hazvina kutemerwa nyika kuti upfumi hwedu hunobatwa batwa. Ndinototenda kuti mupona dzimomo mune mamapato vaitombowirirana nazvo 2001-2002 vana Zidhera kusvika gore rapera. Ndopatakazoona vamwe vaakuti tendeku vaakuti aiwa zvirango taakuwirirana nezanu PF kuti izvi zvakatemerwa nyika yese kwete vanhu 141 yezvino 142. Saka ndoshaya kuti makore ese aya vanga vasingazvizivi here vanhu vakadzidza kudaro. Saka ndinoona inini kuti panenge pane kupikisana kwenjere umo kuti vanhu vari kutora divi rekuti zvirango izvi zvikatemerwa nyika kwava kungoda kusapotana nepati iri kutonga nezvimwewo zvinangwa zvatisingazivi isu zvisinei nezvirango zviri kutaurwa izvi. Tahwa nekunyepirana vakandimiri.
Tinzwe kuna Vachiwasa. Vachiwasa.
Zvokuti Zimbabwe iri kupuhwa zvirango zveupfumi zvinhu zviri pachena, zvinhu zvozikanwa. Ndosaka tichitaura kuti sehurumende iripo haikwanisi kunge ichikwanisa kuenda kuna IMF nana World Bank ichipuhwa mari, asi dzimwe nyika dzese dzokwanisa kuita izvozvo. Inyaya yechi yezvirango izvozvo. Then nyaya yavari kutaura ndofunga ndonyaya ndagara nichitaura kakuti isusu seopposition hazvina kutonakira isusu kuti masanctions ayaramba aripo, nekuti hurumende iripo yezanu PF sezvavari kutaura izvo kuti inoramba ichitaura dai vachiri kuita kuti vatadze inyaya yezvirango izvozvo. Saka kana zvakadaro kazvirango zvacho izvi zvinoreva kuti hazvina zvazviri kubatsira, nokuti dai pane zvazvaibatsira pa17 yezizi dzatemwa nezvirango izvi zveupfumi tingadei kataona progress yacho. Saka chatinokurudzira isusu sebato reNCA nechekuti kana munhu ari mwana weZimbabwe wakazvarirwa muZimbabwe, zvinhu zvichinetsa urimo muZimbabwe imomo, zvinhu zvei zvakashata kuti uti kwanzi aiwa masanctions iwaya ngaaramba aripo.
Vambofana, chii chinganetsa kungoti zvirango zvingobviswa posiwa ZANU-PF iri pachena?
Ini pandiri pano handisi kuti masanctions ngaaramba aripo, asi chandinopokana nacho ndechekuti ngatichiregai kuisa mberi masanctions sewo ari kukonzera kutambura kwatiri kuita muZimbabwe. Inini kwedza mashefu abvumidzwa kuenda kuBritain kana arambidzwa, inini kwandiri handinei nazvo. Asi pandine nyaya napo ndepekuti ngaachirega kuhwandiwa nawo, hurumende yorega kuhwanda kutadza kwayo ichihwanda sure kwemasanctions.
Vachiwasa, pane vamwe vari kuti mubatanidzwa wePollard kutungana kwembudzi hapana chinobuda, vachiti mapato ose arimo haana chaakakohwa pasarudzo, saka haana chaanozombotaura chinganzwikwa.
Aiwa, ndofunga kuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava vavasi kunzwisisa kuti Pollard yacho inoita zvechii, kunyange kana tikateerera zvavanga vachitaura izvi. Pollard haisi yekuti kwanzi vanhu vashema simba yehurumende kuti ZANU-PF ichema simba yakawanda kusarudzo nemamwe mapolitical party. Achitakaona iri pfungwa yakanaka kuti hazvisa zvamboitika izvo kuti munhu anenge ahwina kuti aiwa kana imi mune pfungwa dzenyu uyaiwa nadzomudi Mr. Patebo. Saka isusu kana tine zvatofunga zvatoda kuti zvichinjwe sei zvataiva nazvo mumanifesto medu seNCA, hapani chakashata kakuti tikazvitaurawo kakuri kuti zvikatorwa nehurumende iripo zvikashandiswa kana zvakanakira munhu wese, zvinhu zvatinozongofarawo nazvo seNCA.
Vanga vari mutauriri werimwe remapato ari muPollard reNCA vamadhoki Chivasa, pamwe nevanoongorora zvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana vari muHarare neStudio 7. Gwaro richangobva mukuburitswa nebazi reZimstats rinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni 21 nechidimbu muna 2032, uyewo vanhu vachange vave kurarama kwenguva yakareba panguva iyi kudarika pari zvino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gwaro re-updated 2012 population census projections rinoratidza kuti varume vachange vave kurarama kwemakore makumi matanhatu nemanomwe muna 2032 kubva pamakore makumi mashanu nemasere muna 2012. Vanhukadziwo vanenge vave kurarama kusvika pamakore makumi manomwe nemana panguva imwe cheteyo kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu muna 2012. Mukuru weZimstats vataguma Mahonde vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti vanhu vanenge vave kugara zvakanaka.
Izvinezvi population yeZimbabwe iri kuonekwa ichiwanda ndochekutanga. Chechipiri, life expectancy iri kuonekwa futi ichiincrease. Saka zvinoreva kuti patinosvika muna 2032 life expectancy yedu inenge yatikwirei dani muna 2012. Saka zviri kungoda kuratidza kuti tikutarisira kuti ugaro unenge hwaanani, utano unenge hwaanani, vanhu vachirarama nguva yakati rebei.
Vamahonde vanotiwo madzimai achange ari kutarisirwa kuita vana vashoma muna 2032 pane vavari kuita pari zvino.
Kana chiti fertility rate iri 4 something, tikureva kuti munhukadzi anotarisirwa kunga zvara on average vana vangani paperiod yaanokwanisa kuzvara vana. Saka izvo zvinhu zvinongoratidza kazhinji zvinhu zvatinoassociata nedevelopment, inoassociatwa nekudzidza kwemadzimai, zvinoassociatwa nefamily planning programs dzakasimba sedziri muno. Saka zvinoratidza kuti ipapo nokunga pari kufamba zvakanaka.
Zvimwe zviri mugwaro iri ndezvekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vanenge vakwegura, uye uwandu hwevana vane makore ari pasi pegumi nemana hunenge hwaderera zvakanyanya. Vamahonde vatiwo gadziriro dzekuverengwa kwevanhu muna 2022 dziri kufamba zvakanaka, uye bazi ravo riri kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Asi vamwe vanongorora nyaya dzehupfumi, vamulindelwa Mancuchana, vanoti havabvumirani neZimstats kuti vanhu vachararama kwenguva yakareba nekuti vanenge vave kugara zvakanaka.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, sokuti upenyu hwemunhu makore ake awedzere kana kuti awande zvinenge zvichidawo zvinhu zvakagadzikana. Asi zvatiri kuonawo munyika yeZimbabwe pari zvino, zvinhu zvakashata, zvinhu zvakaminama. So handiofungi kuti zvine chokwadi mukati kuti makore ekurarama kwevanhu vemuZimbabwe awedzera kudarika paanga ari pekutanga. Ndofunga hazvienderani nezviri kuitika munyika yeZimbabwe.
Zimstats inoverenga vanhu pamakore gumi ega ega, uye pakapedzisira kuverengwa vanhu muna 2012 munyika maive nevanhu mamiriyoni 13 nechidimbu. Pari zvino zvinofungidzirwa kuti munyika mune vanhu vanodarika mamiriyoni 15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Tanga tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino.
Dai maiwana mukana sisi Shamiso wekuti mugadzirise zvinhu semudzimai wechidiki, zvii zvamaigadzirisa kumusha?
Ini ndaiwana mukana chokutanga ndaive ndiri munhu ane chiti kuvanhu, ndorega kuva munhu anokara, nokuti munhu akakara hambofungi vamwe vanhu. Ndaidzidzisa vanhu zvikuru, ndaisa vanhu mberi. Dai ndaiwana mukana wokuita president kana kuti wokungoitawo kamwe kachinzvimbo. Ndaidzidzisa vanhu ndichishanda pamwe nevanhu ndichinzwa zvido zvevamwe vanhu. Life yotoendera mberi.
Asi zviri nyore here sista, tichiona kuti kutonga nyika kunotinetseika uku, zviri nyore here?
Zvinenge zviri nyore nekuti mari iri kupinda munyika mangu handiti. Example, matogeti anenge achindipa mari, mabhodha wevamwe machibhadhara zvinenge zvichibhadharwa pazimura, ndichiti mari ichipinda. Saka ndee ndichifunga kuti zviri nyore.
Ndii Simon Morisi muHarare. KuHarare kuri nani, hamene kuri seikoko?
Aiwa kuri wadi. Ko kupisa kwapera here?
Zuva ranhasi kwamboti pisei kusvika pamasikati, kubva kuma33 kwakutonhorera kune tumakorekore. Zvatiza kuti kuri kuomba makore emvura.
Aiwa taurai tinzwe pfungwa dzenyu, kwakamira sei?
Arisine kuZimbabwe hakuna kumbomira zvakanaka, upenyu hwedu hunoramba huchingooma nguva nenguva. Zvatasiya nhasi zviri hazvisiyo zvinofuma zviri mangwana, kunofuma zvakatowedzera. Chire chedu tangokumbira nekuchema kuhurumende dai angotigadzirisiro zviri besico zvinoita kuti munhu akwanise kurarama zuva nezuva, nokuti zvati kuchemera hatisi kumbochemera zvinhu zvakawanda kuti tipire ndenge tiite sei. Asi pei timbochemera zvinhu zvokuti tikwanise kuwana chikafu, kukwanisa kutenga nhumbi dzekupfeka, vanhu vachienda chikoro, kuzvipatara vichibatsirwa zvakanaka. Ndo upenyu hwatinongoda chete, nekupokugara pakanaka nemvura yakachena ndo zvatochemera. Asi hazvikunetsa kunoku. Iniri chinhu chandaitanga nacho kutendera ndechekuti ndaiita kuti US dollar itange kushanda, munhu wese akwanise kuriwana. Nokunzwa zvichemo zvevanhu ndainyanyoteerera zvine zvichichema nevanhu ndezvondogadzirisa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Neni Jonga Kandemiri ndekusiyemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.